manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6/2022 mangateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda. Nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chiriga Ward kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi zvinikadzwana yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperinzi Marvel National GS Special Agent yake Portras ye-Aerospace neNASA yeZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe anaamerica neerusia yekuti payana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box, less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai. Nhatwe mvura, mapetiri anguvai, zvakanyanya sei, nekupisa matemperatures anyaka tirekodhwaka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years, information iya inenge ichikorija kudenda kuya kuya. Saka kuti environment neclimate kuti zvinofamba sei. Sezvaunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika idzi dzirikudevelopa vaona kuti maforest awo ari kupera, mvura yavo chiti riitika mvura futi kana kune edinisitindezvekuchaita mvura yanova iyaiya kana kuchaita earthquake those satellites anopa information ara data kuti zviedionisai. So a good department zvandasendez parii pandii nekuagricat zvanenga uchiona matekeri nekuenda kwenguva temperature inoenda ichikwirana nezvimbo. Ah, mazuva ano mvura yachatangi nayo muzimba zvisini. Ah, mazuva ano hwindira emazoni yadai kazi inenge iri information ichiende nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu mumuri yeZimbabwe yeni vamwe will also benefit kanzvanakaione nazvo imeteorological services muZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Pari zvino institution yacho iri paUZ ndiyekuni afendzo leza mitete izozo akaenda ku pad kuti ndoku nitrena ikoko ndinzi yanga tsandira kulonda kiri na mama anonzi makhimu kuti like ndiwadi chimbi Uganda ndabe ndiye chatan akhi adinga few minutes before launch fighter problem ndiona alarm kuti akungango ita moto sobavala isipa kuti ayo sezitanga mangwani ndizvisika pati ndizvadiki nake zvidzidzi ayakudziya ndi very soon ndati tsai ndizvasasa mitsika kuti ende kuti ah kuti yanyani kuti ayaiti kuti tsai na ndiye ndani yangu
munga pamuenzaniso here ipapo
sezvakaita ma drone adzoka ndichamukira kudai anga imirita ndinozvara kuti ma drone enange yizi ndi masaji ya jiwa yi tukini yashu hiyo yi hiyo jokusenda na Elon Musk apupa nyinga sida kukandira maa ya sida kudenda kukula nwambu data ki internet adiyati yi atitiku kukandira yi parizu hiyo kukandira data reweza ya ini change mizunza la dalga
saka tichi tarisa kuti muri kutikanhu ka diki diki kanga dure zvakaita sei tichi tarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars and I said it's called the cube set like that so zvinhu zvakatodzikanya kudhara but now my engineers anenge akuprograma makomponenti zvei tarisakuti inenge ine kaamateur radio chinenge chicommunicate neground
Nyanzvi munyadzi zveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwaChiriga Ward 11 kuChipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemumwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi vakasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomisheni ehurumende anoti yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe National Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanesangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanhu vachigara iyi vakaipiwa mugore ra2000 dziri nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yeZimbabwe yanga yaizi aiwa ivhu varende kuvanhu vatema vane kugara kwavange vachiti vakati vakamastatus avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi joba ndeko vanga vachigara. Saka mugore ra2019 pakamboita kamuzikiro kuti vanga vanondotidzirwa zvakara kudzisa revamwe vanga vangodaiwa aingaiti famiri vari nefanira kuti ari vanhu vatema inimiri vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndo zvakazongopindira tikataurira navo kuti aiwa vagari ava havada kunozotenda kuti boti yavo vangogara uye chiro chatirihurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvi zvazongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwiti anenge achiitika yekuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita sitetura zvozi aiwa famiri inofanira kudzoka kuda vanamasiyana zebrigadier saka pakunengeraka vari kuita ivo kutazvisvika kuti vari kudesana vasvika kutizira dzimba dzavo saka zviri kushungurudzikana kuti pavasvikirwa dzimba zvinyika zviri kumira zvakanaka havana pekugara vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenge achichekwachekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasikora tiri muchesande vakanayiwa vakabva mufamuiri rimi ndinoonerwa makwana vakapika vakaenda kune rimwe riri pasaidi
Saka ma purisa ambo uya ere kuzoedza kugadzirisa dambudziko iri.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission ye National Peace and Reconciliation vaObed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana vanhu vane chemo kana zvitemo zvaanoda kuti zviongororwe kana zvitarise neNational Peace and Reconciliation Commission, tine imba ikuratiisiwa nekumiroro mutemo wenyika Constitution of Zimbabwe Section 252 Subsection F, inoti vaya vanenge vachakunza zvichemo vanounza zvichemo zvavo. Vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo, vamwewo nekuda kwetekinoloji mazuva ano vanongoti haitonyora zviri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari muwhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC inotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC dzine mahofisi akawanda kumativi mana enyika. Mamutare Eastern Region tine hofisi Mamutare, muguta reMutare tine hofisi, muguta reMasvingo tine hofisi, muguta reGweru tine hofisi, muMulawayo tine hofisi, muChinoyi vaza shoma anotevera tinange tichivhura imwe hofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya kwatiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinochea ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers vedu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yekuti vanhu tanesana nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzakangosiyana siyana. Maofficers anoenda paground vonozwa nyaya kubva kuvamamwari, vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vakamhanyarirwa, toedza kuti toenzanisa vamamwari nevamamwariri kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinoti kana nyaya dzinenge dziri dziringane dzidzo of criminal matter, inobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu nharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvi yake zvakadaro abirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge takuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotitana kumatare vari kutingisana kana mumacivil courts zvakadaro, isu hatizowani simba pamutemo Nekuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza muto wakanaka. Zvikwanisiro zvinombotinetsei nekuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo makapiti wakaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury. Hatingashori, hatinongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti wawana mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Beneath Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 13 nyika dziri muSouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti dai taiita swa 27 May muno muZimbabwe neunder the team iye rinenge richidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanga kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo kukwanisa kunzwisiswawo nemanharaunda munharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzeri kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Saka tinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsanangurira zvinofamba sei.
Okay, ku meet and meet albinism kumakwikwi aya atingotarisa runako rwemunhu, tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombolimita even kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence kusvika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta vaite sei, nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa nemulimitwe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uye ko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwana ipapi chaizvo?
Pane vamwewo sende vatarishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board, kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 373 778 165 695, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 52 Cookwood Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita missions of the Northern Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, maita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative, vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvatereri vedu.
Vawande, makadi iko yenyu. Zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateriri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero Hazina kudaru bahama yangu.
Sana ngurirai vatereri vanyacho nzwezisa apa.
Chokwa ni chivipo ndeche kuti. Cheku tanga tanga. Baibiri kuna Matthew. Rino taura rechiti. Me ejesa akatuma. Vadzidzi vakakati. Endai kuwaidza karasika chete za Israel. Ndoo kwa kawira Jesu. Saka alava izvimwe izvi. Handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata. Unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika. Aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine period kana kuti zvine rekodi yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvinodambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri. Mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubaiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri anakwenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pastor, munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry, ndarede samanike kupfuura zvandanga ndichida kuita. Asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande. Mukandiburitsira chichemo changu kana zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubaiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanono Kahwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga Ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzataigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngesonto mhla 6 kuLwezi 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yiku-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikhoyini bona uthamisela simadula manje chaba manje ngibaba umnyaka kwaneke wakho wathi na manje chaba kodwa ezixoxoxo zina lezana ezikhona yizimele ezikhude.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela nje ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka lemthitho ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwayo.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi ukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yiku-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisa, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yokusekela. Nxa izivakamizi zemahlobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe e-NCC ukuthi abantu bebekule tafula lapha abantu besiya reporta ukuthi sebevotile njani njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi ethe on that one, sekumele ethe njalo ku-political violence eyasemahlobo nase-NCC.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence njengomkhuhlane kwana sisomtemi ndawo esibambeni. Mina nginje so akuna ufakazi wokukhulela awusuzwafabuthula ukuthi umongameli wepresident omunye umgabe wake wawathima wathi yona right is no violence but asikena bathi amanothi abantu njengoba inhliziyo yasiyisiye abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So sengigenini but kuzothiwa lathi thina isiqoqode omahlafuna ishingana ethethe lenkani ababebethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe ngu-chamisa kumbe ngubaba upresident uyizini nangakwa. Angikhoyini bona uthamisa kashumati ngamalotsha abantu and manje ngibaba umnangakwa neke wakwa wathi namalotsha abantu kodwa ezixoxoxo zina lezana ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizibeke egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho okumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazongishaya. Kumele kusitshele something kungayakulwa udlodlo lodlomo. uzoje sazi ukuthi ungwezane zabotshwa ngudlozo kodwa uzomo kunguye obuye wakwazotsha uzolo. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilunge. Njalo ke sengisithi kuzulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu yibo who are to blame. Nxa izani ikhaya abantu ayingalitholi ivoti. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumza wami ungubabazana.
Umnumzana Freedom Mubethu okubanja lezanu p f uthi abasha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Umuntu atshontelwe anti etshontelwe then sikambele kumuntu amanga mbodlule khona kalo kumbe uwazi ukuthi umuntu ozohamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed. Yeah, the people who are going to spend the other in the house, I want to tell you. But let's investigate. You want to see Amanda Saban down, Oban, to a watch. I've done this is only Zanu Pierre, to Pongo Gogan, the area is Zanu Pierre. I want a part of Roma Patao, Banama division between their parties, and the guy who would be like the Rana de Machana, Konanadi, there was very much at the Limit and Pierre, so the Limit and Pierre. I want the Machan to settle their scores within the political parties. Then we just start blaming us. See, now we're not a violent party, and I thought it's going to be a party. Ni akutaka kutonda kuti atesekete ndiva 2023 lapa akanga kuti mini kanga kuti mini ema political party zvetu mobilize ndanga njengati vanhu vezamukeme singasekenziswa ndizakumera special mahita avane avangani vete vakumanya political party. Let's not be used in violent activities. Singontanga the future of this country is in our hands. Singasekenziswa kuti tikane ndichavane kusasa ite tavasikangelene futi kusasa ite tavasikangele sitele asezitanitatana masaudi ndekutekani mpuku tasesiresodwa emalokishini amahito engasetyenziswa kuviolence ngama-political parties abo izanikhef tafundiswa ukuthiukuthi hano singayenzi violence. Ngiyabonga kakhulu.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkatini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi ukudumala komkati lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Kuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat isatellite encane ezingana nje ngalo yanza le bhokisi ndikhathuna ukusinda kwayambona ukazi ya 10 kilograms mandilinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamakhetilayisi yaqonde esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze iprogram ikhanisa i-Uganda leziyabhe lejapan ibhokisi lakhona lekuyi-satellite idizayinwe ngamanjini yahlenga lejapan after izimbabwe zifomuye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency abesiye ngakhona umsebenzi wayi-satellite le bekuyafunda bekukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka bekuthise ungakanani umoya ungakanani nezulu funa kwazi kube kuthatha imifanekiso eqacayo ngophezulu khona ayifana nalawa ama-satellite abogugu wonke yayo zamkelisa yona le ibenisele uku-collecte i-information ezimbabwe i-vegetation ihlahla emagama phela njani i-vegetation kuyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ibe kuthetheni imediayo njengoba ngizazi ukuthi kulento ethiwa i-global warming.
Ye, kodwa singathi kunceda ubani khonoku Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers. Asonto kuyanokuthi nxa uhlanele nyantesaza ilimvuzo sizasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njalo ekhorekthiweyo nauthi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngishile i-program e-NASA i-involved ukuthi be-empower amazwe adivotayo anjeabo zimbabwe zikhande kamanje ibilizela lizwe ibe le-satellite yayo ne-correct information yayo ngendlela zayo ibe le-capacity
Ndlovu yingcweti kwezobulembu be-internet besixoxa laye ekubulawayo. Singangeni kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi. Kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye ne-Senate kukhetho lolu. Insizamtshina ye-Precision ebithwele abantu isuka e-Dar es Salaam isiya ebukhoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Soko isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesizwe
manje. Wezamasiko namhla sixoxa lomnumzana Qhelo Kuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Sixoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa, ingcweti kwezamasiko. Kulophenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleni South. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila baba.
Sizokuthola amakhosikazi enu alithwase nzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi abapheki abasazi ayineli sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi wena ngise-South Africa babutu.
Ye.
Angazi ukuthi uhamba kanjani. Hey bayahlupha manje.
Vela basalibhekeli abenzinto njalo bayalethusela.
Sesiphila ngamateka wena.
Nkosi yami.
Hey angazi akulungisa kanjani manje.
Lokutshaywa lapha bali gijimise zidli.
Bazigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangaki Gumede?
Hayi mina bangishaya kayikwani.
Ah, wabaleka Gumede?
Hayi ngihamba emapoliseni. Abafika basihlalisa nje erumini bathi hayi kulungisa indaba yethu.
So
kusafani nakudala thina masikhula sasigqeka obaba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuphakiwe, uvaliwe emganwini manje hayi. Kusafani, basala bekhathele.
Hey, Gumede kuzima lokho sitshela khona.
Ah, kuzima babo.
Babe kutshaya ngani?
Bathini into yegedelo, yabona intambo yegedelo.
Yeah.
Ene uthi ayifuna ukugedela ifire plugin. Ya, yona ke le.
Nkosi yami, awulimala?
Hayi, kancane. Angihluzulele kancane emuva lapha eXhosa.
Amapolisa athini?
Hayi, bathi silungise indaba.
wawenzeni kumete uzu ukaracho ganga
alikuwa ya kuza na kutuwe na kutuwe na kutuwe
na
kutuwe na kutuwe na umani msu
wa umani usitini kumete
abafazi especially as mina yabona ngise South Africa yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ibe nomfazi ube kakhulu nabangani abanga abasingi bazokutshela izinto ezirong ezizagcina zixabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngisithi there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because uma efika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and la South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolice more than 10
hake wona mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayolumzule
lapha ugumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu ngenxa yokungathoka ugumede inhliziyo
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lethu lokuvuselela umoya sithathele khona phayana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina bazali abaningi siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantabethu uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko wethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowu namhlanje ngifuna ukuthi ke sikhweze ilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kanti bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ichiyachiyeneyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasimphila laye enxa sasanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke wabangenye into bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangigcigcizi nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani ingqekuyisikhundla leso olaswa emphakathini kwemana lobubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana lemikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle. Kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lobubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawo. Yikho phela sibona abanye abantu ngitshwe lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela amabizo abo ayababa emlonyeni. Sengisitsho labakhulu abakhulu okuthiwa yibo abakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngoba na ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe. Abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto. Labo ababi kasibasweli ezigabeni, kasibasweli ezinkonzweni, kasibasweli kukhansili, kasibasweli emafekthari, kasibasweli ingabe kungabi sengitsho lakulo ilizwe ngokwalo. Kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kasoze abenze futhi kasoze abenze lokuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga. Lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo. Asikhulekeni Thixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo. Bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa. Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumelelo yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0, Ngezi Platinum 0. Triangle United 1, FC Platinum 1. Highlanders FC 1, ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0.
Some beauty to find the nature of the person.
Umkhuli ophuma kobulawayo ngilibingelela ngilincusa ngilichaza ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Mina ngisuka kobulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ngokuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa ayisibo bodwa engisebenzela abo, ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeinsinyizi bona ababest e-Austria ngisebenzela abo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art.
Usalilela umuntu janilo ongene entweni
kule ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima, yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku album yami engiyikhiphileyo, kuthiwa ngugijima. Nayikhona ku YouTube, lingathola isikhathi lingayibukela, kumbe lihambele ku Spotify, kubo iTunes lizoyithola, and lizothola lonke album likhona hapo. Mina ngari lezi ngoma eziyi 8 ku album lami lona leli engilikhiphe ngo 2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke, njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo, njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le, sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today, sixoxa ngayo, sikhumbuzana ukuthi sivela ngathi siya ngathi. December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe, ngizophefoma khona kobulawayo, ngiphefome lase Victoria Falls. So amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi, ngamadates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami. Ngikhona nqali ngidinga kuma social media, ngihamba ku Facebook ngumamozi, ngihamba ku Twitter ngumamozi officially, ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially. So liyangithola ke lapho. Abafuna ukungithola ke ku email, ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com. Labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp, inamba zomsebenzi ngathi ngive WhatsApp ngu
Mamozi lo usasibilezi wayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi wamanje ukhona ngale ke eAustria. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando, hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somhlabathi, ukukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.